vachasirawo dzastudio 7 kuti bazi ravo richangiri chiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari neemakambani emafuta vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri
tokushanda navo zvakanaka tikanga tine misangano nezuro tikatsanangurirana zvatoda kuita tikapamhidza zvakare kuti system yatoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta tinonyatsoziva kuti mafuta apinda apinda kuferuka mangani atorwa nemota ipi mota iyi yaendesa kuservice station ipi service station ikoko tinezenge taakukwanisa kuti ndikadzvanya kabhatani ndenge ndaakuziva kuti paservice station apa pari kutengeswa mafuta zvakaita sei tikaonawo pane vatengeserwa 20,000 vari munhu mumwe chete taakufungidzira kuti zvaazvebrak market kana kuti zvechitsotsi kana izvi zvisiri zvechitsotsi tinge tichida kuti munhu wese nokuti chinhu chiri kunetsa ka tichida kuti munhu wese awanewo pakati
danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse nyanzvi munyaya dzezveupfumi musangano rinomirira varimi rezimbabwe farmers union vaprince kuipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo
tinoziva tese kunetsa kuri kuita fuel even fuel yekungofamba mutaundi chaiyo iri kushupa asi kana tikawana fuel yekuti mafamers akwanise kuwana fuel achiisa mumatractor zavo kana tiri kutarisa nguva ino inguva yekuti varimi vari kunyanya kurima zvirimwa zvemakau ekutonhora zvakaita sana witi nezvimwe zvakadaro saka kana vakashayiwa mafuta edhiesel zvinoreva kuti havakwanisi kurima minda yavo havakwanisi kuita mamwe mabasa anoda kuti vashandise kunyanya matractors saka kana zvakadai zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga kechipiri ndikekuti kana zvichinge zvataurwa kudai mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji opuwa mukana wokutanga kuti awane fuel yacho saka ndozva tinotarisira kuti panozofanira kuteverekana naminista vachinge vataura kunofanira kuteererwa nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganeseki
vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi
varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi vanoshandisa hongu rematarakta kuita mabasa epamunda zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda kana vachiisa mishonga kana vachitakura zvinhu kubvisa mumunda kana kukohwa chaiko vanenge vachingoshandisa mafuta edhiziri saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka chinotova chinhingaidzo chinoita kuti upfumi hurege kubudisa zvakanaka
mashoko ezfu aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo vachasi vativo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana
izvi hatikwanisi kuzviita nhasi asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esolar maprojects ewind power mabiodigester kana kuvarimiwo tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane ma A1 farmers kana iwo ma A2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita project yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo. Iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara wheat kuti tozvifambisa sei kana wheat isina kukura zvakanaka. Tichada kutsvaga imwe marizve yekuti tinge tichitenga wheat ichiuya muno, iyo foreign currency iri kutinetsai. Saka tofunga kuti tikaita izvozvo zvichaita kuti agriculture yedu inge ichienda kumberi zvakanyatsonakisisa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.